Hama dzevanhu varikugara parujeko isolation center dzinoti varwere vari panzvimbo iyi havasi kuwana chikafu nguva dzose zvekuti zvinhu zvatonyanya kuipa svondo rino. Nzvimbo iyi inotakura vanhu gumi uye yakapiwa hurumende nekanzuro yemasvingo pasi pechirongwa chehurumende chekuchengetedza vanhu vanenge varwarisa nechirwere checovid-19. Mumwe mugari ane hama yake pachipatara apa ada kuzivikanwa nekuti baba Gari nekutyira kuti hama yake inozopinzwa panguva yakaoma ati varwere vari kuchema-chema kuti vave nemazuva asingapiwi chikafu uye hama dzevarwere ava dzisingabvumidzi kuigira hama dzavo chikafu.
Ndine hama yangu iri parujeko isolation center. Hama yedu hatibvumidzi kuiona asi hama yedu iri kutiudza kuti izvo hapana kana chikafu chavari kuwana. Hurumende iri kutirambidza kuti tishanyire hama dzedu tichidzivingira chikafu asi iyo haisi kukwanisa kuprovhaidha chikafu kuvarwere vecovid-19.
Mukuru webazi rezveutano mumasvingo Dr. Amidas Shamwat ivo havasi kuziva kuti sei chikafu chiri kushayikwa nekuti chinofanira kubva kukanzuru sezvo iri iyo yakapa hurumende nzvimbo iyi.
Handisati ndazvinzwa because normally vanopiwa necouncil. Kana council isina vanotora from Masvingo Provincial Hospital. Saka handisati ndanzwa kuti kune challenge ini because kazhinji kacho kana kusisina tinongototora panobikwa cheku hospital. Chinoindiswa chimwe kurujeko kana kusina chikafu.
Asi meya weguta remasvingo vakoreni maboke vati harisi basa rekanzuro yavo kupa varwere chikafu sezvo varwere ava vari mumaoko ehurumende. Vamaboke vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chichibva kuchipatara chikuru chemasvingo general hospital.
Takangoprovhaidha infrastructure nezvimwe zviri mukati muchipatara but responsibility yechikafu iri kuminister of health. Pa district level even chero pakagwariwa munhu achinzi noda kutransportwa kuti auye kunoko maambulance edistrict anoshandiswa kwete ecity council.
Hama dzevarwere ava dzinoti hurumende inofanira kugara pasi nekanzuro dambudziko iri rogadziriswa sezvo varwere ava vachida chikafu chinovaka muviri panguva iyo yavanenge vachirwara. Mumwe mugari wemasvingo ane hama iri parujeko isolation center uyo asina kuda kudomwa nezita rake ati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa nekukasika nekuti upenyu hwevarwere uri huri panguva yakaoma.
Ndina mbuya vangu vari parojeko isolation center po vari kutichema nenyaya yenzara. Chikafu chavari kuwana paisolation center pachona chishoma plus hachitombokwani. Neumwe musi vaiti kutaura kuti ivo vakatombotengwa chikafu nesu ipapo kuti vakwanise kubatsirikana nenyaya yekuti chikafu chiripo chishoma. Saka hama dzedu dzatambura zvisingaiti paisolation center ipapo.
Kushayikwa kwechikafu uku kuri kuita panguva iyo vanhu 209 vakabatwa nechirwere checovid-19 nezuro mudonhu remasvingo. Hurumende inoti vanhu 81 vakafa munyika necovid nezuro uye vanhu 2089 vakabatwa nechirwere ichi zvakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava 3421 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava 605,656. Vanhu 31,371 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pamirioni 1,503,656. Vakabayiwa nhomba yepiri nezuro vaive 17,247. Izvo zvasvitsa vabayiwa nhomba yechipiri pazviuru 730,378. Hurumende inoda kubaya vanhu 10,000,000 munyika mese kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.